A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum from the Voice of America on Wednesday, October 19th, 2016. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we're talking about political activism in the diaspora by Zimbabweans that appear to be dying down after an outburst of demonstrations that was sparked by the hashtag This Flag movement.
Several groupings of Zimbabweans have mushroomed around the globe, namely in the United Kingdom, where demonstrations against the Zimbabwe government are the order of the day. Some of the organizations include Zimbabwe Rise Up, Restoration of Human Rights, and Zim Vigil, among others.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
A live show goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And in case you have just joined us, a very good evening. You are listening to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum. And like we said, this evening we're talking about political activism in the diaspora. In the past few weeks, a wave of demonstrations against the government of Zimbabwe spread from Zimbabwe to almost all corners of the world following the emergence of Pastor Ivan Mawarire and his hashtag This Flag movement. However, this wave of demonstrations appears to have fizzled out after Mawarire left the country and is now based here in the U.S., Jonga.
And next week, Zimbabwe Arise will be hosting a group of Zimbabwean activists in the United Kingdom, and these include Mawarire, Linda Masarira of the Tajamuka hashtag, and Sten Zoradza of the National Vendors Union of Zimbabwe, and together with Dr. Patron Zamara of Occupy Africa Unity Square. And this group that is organizing these meetings is under the Free Zimbabwe Advocates Group.
Yes, Jonga, and to those out there who would like to join us, you can call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Aunguka vatereri nevatariri, nasi tiri kuzeya muchirongwa chenyu chemazuva ose chitatu choga choga Diaspora Forum pato tarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Huri kuroya nhasi iri pamusoro pekuratidzira kuri kuitwa nevana veZimbabwe vari pasi rose kunyika dzakasiyana siyana. South Africa vanoratidzira, muno muAmerica vanenge vachiratidzira vachinyunyuta nezviri kuitwa nehurumende kumusha, kuUnited Kingdom, kuAustralia, Canada nekwese tinenge tichinonzwa nyaya iri imwe chete kuti aiwa zvinhu zviri kuramba zvichienda kumawere muZimbabwe ngazvigadziriswe. Hurumende yava Mugabe ngaigadzirise zvinhu. Zvaita kuti vana veZimbabwe vari kuUnited Kingdom vari pasi pegungano rinonzi Free Zimbabwe Advocates Group vakoke vamwe vevarwiri vekodzero dzevanhu vari kumusha vakaita samuzvare Linda Masarira, Dr. Patson Zamara, Vasten Zvorwadza veZimbabwe National Vendors Union Zimbabwe, pamwe chetewo nevari muno muAmerica, Pastor Ivan Mawarire vahashtag This Flag, kuti vambotaurawo vachisangana nezvara zveZimbabwe kutanga kupera kwesvondo rino, vachiratidzirawo hanzi chinangwa ndechekuti pasi rose rinzwe zvichemo zvevana veZimbabwe uye kupawo mukana kune vana veZimbabwe vari kuUK wekusangana nevarwiri vekodzero ava vakaita sana Dr. Patson Zamara, vatinonzwa kuti nguva zhinji vanenge vachingoratidzira vari muZimbabwe. Nhasi chaiye vatomboenda vachiratidzira padare reparamende, vakambotorwa nemapurisa vakachengetedzwa, vakapomerwa mhosva yehanzi inonzi nuisance. Ndofunga ndezvekunge zvekunge uchina kuda kungokanganisa magarire evanhu zvemusarinya. Saka hanzi asi mapurisa azongovakomekedza akati usazozviita. Gweta ravo vati hatisati taziva kuti mapurisa achazotevera here nyaya iyi, asi ndo vamwe vevanhu vari kurwira nyaya dzekodzero dzevanhu neutongo hwejekerero muZimbabwe. Gande.
Yebo jonga lamhlanje ke bazulukandaba sihlaziya udaba lokutshengisela la sesingathi thina abalwela ilungelo likaZulu bephandle kwelizwe siyabona ubana kunsukwana izisanda kwedlula kuke kwaba lokutshengisela umhlaba phose wonke jikelele lapho okulabantwana beZimbabwe lapho okubalisa Australia Canada khonapha kwelemelika eBritain yonke indawo nje bekutshengiselwa kodwa abaningi ngabathi bona ukutshengisela lokhu kukhanya abantu bebephiwe idlabuzane ngumfundisi Ivan Mawarire owenhlanganiso ye This Flag Movement yena uMawarire uzabambana labanye kuvikezayo baya eBilitane abagoqela oLinda Masarira oPatson Zamara labanye babe bekhona le bexoxa ngodaba lweZimbabwe lapho ukuyaba kukhulunywa ukuthi kathi vele kungenziwani ukuthi umumo uguquke yiko ke lamhlanje sifuna ukuzwa kini zulukandaba ukuthi udaba lolu lubona njani kakhulu nxa sibona ukuthi abantu bayatshengisela besemazweni kuphathisani khonoko jonga
ndizo zo Chris tabatwa kana tabatana na Dr. Noah Manyika pachirongwa mumwe wa nyarikani wedu atakoka kuti vange vachitibatsira mukuziya nezvehurukuru yatiri kuita tinogamuchira ipa Studio 7 Live Talk Dr. Manyika
ya maita yenyu ndofara kuve pano
aiwa tinotenda zvikuru hatingangoda kuti vanhu vatange vanzwa Dr. Manyika dunhu renyu ramuri idunhu ranga rakambotarisana nedambudziko remafasha memvura mungatudzawo zvakamira sei ku North Carolina
aku iye pane dzimwe nzvimbo ku North Carolina dziri iye zvino kuchine ma floods nekuti chinowanzoitika kana paitika hurricane ndechekuti kana mhepo yacho yapfuura nezvimwe zvakadaro mvura inozopinda munzizi ndiyo inozopedzisira manje yazosvika kune dzimwe nzvimbo yoitisa ma floods hurricane yacho yapfuura asi hakunako kunyanyisa kuzorasikirwa neupenyu asi pane nzvimbo dzakawanda kuno Carolina dziri pasa pemvura zvaakuzopera hazvo but tinotenda Mwari kuti hakuna kurasikirwa neupenyu hwakawanda
hapana here zvisarwa zveZimbabwe zvamunoziwawo zvakasangana nedambudziko
iye zvino hapana vatati tanzwa kuti vakasangana naro asi pane dzimwe nzvimbo kwatinoziva kuti variko asi zvinoratidza kunge vakakwanisa kubuda imvura dzisati dzasvikako
aiwa tinotenda muchengeti Dr. Manyika nyaya yatiri kukurukura nezvayo inyaya yekuratidzira kurikurwa nevana veZimbabwe vari pasi rose hazvichisiri zviri kuitika muZimbabwe chete muamerica muno tinoona mazuva apera makanga muri mumwe wevanhu vaironga kuratidzira kwakaitwa kumuzinda weUnited Nations tinonzwa kuti kuuk uku pane urongwa hwekuratidzira hwaita kutoti kukokwe Dr. Patterson Zamara Pastor Ivan Mawarire, muzvare Linda Masarira, navasteni zvorwadza, kuti vange vari ikoko mukuratidzira kuri kurongwa, pamwe nenhaurirano kana hurukuro dzichazoitwawo, tanzwa kuti vakokwawo kunongozopinda kumatare eparamende ikoko, pamwe chete nekutaura hanzi kunonzi kuChatham House, humwe hurongwa huriko. Chii chaita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika munge muchipinda mukuratidzira ikoko kazhinji taingonzwa kuratidzira kuchitwa nevanhu vari kumusha kana nemapato ezvematongerwo enyika?
Hapana asingabatwi nezvinhu zviri kuitika kumusha nekuti chekutanga ndechekuti Zimbabwe ndeyedu tose hazvinei nekuti uri kupi mwana weZimbabwe wachona aripi unogona kunge uri kuAustralia unogona kunge uri kuUK unogona kunge uri kuSouth Africa kuGermany kupi zvako kumusha kwedu kuZimbabwe vanhu vakawanda vari kunze kwenyika havasi kunze kwenyika nekuti vaida kusiya nyika yavo sezvamunoziva kumusha kwedu iye zvino 90% unemployment hakuna mabasa uyezve makambani ari kuvharwa zuva nezuva saka pane vanhu vakawanda vari kunze kwenyika nokuti vaida kuti variritire mhuri dzavo kwete mhuri dzavo dziri kunze navo chete asi mhuri dzavo dziri kumusha madzibaba edu akashanda kwemakore akawanda vari kufanira kunge iye zvino vari kuchengetedzwa neyaya yataiti pension iye zvino pension yachona hakuchina vaifanira kunge vachikwanisa kurapwa nemedical aid dzimwe medical aid dzavakashandira kwenguva yakareba vachiisa mari madzira dzichashandi nemhaka yekuti pane uori watakaona wakafanana neuori wanakadzibet duwe wekuti vanhu vanenge vachizvibhadhara mazimari anotyisa $500,000 munhu achizvibhadhara pamwedzi asi medical service yachona iyoyo isingakwanisi kubhadhara mabills evanhu vakakontributa kudhara kwairi saka chokwadi chacho ndechekuti hapana mwana wekuzimbabwe asinanga afektwe nezvinhu zviri kuitika kumusha chero uchigara kuno chada kuenda kunoona vabereki dzimwe nguva mari ngationeye zvino kuti tisi tanga takabata ikonomi yedu yezimbabwe nekukontributa kuburikidza nemaremittances edu asi iye zvino ukatumira mari kuzimbabwe chaiko isvondora kupfuura indoto dzevamwe vanhu vakatumira mari kuzimbabwe vakatadza kunozitora mari dzachona kuwestern union nekuti hakusina mari asi mari yachona vanenge vatumira saka zvese zvinhu zviri kuitika kumusha zvinobatawo nesu handizvo chete zvandatsanangura pane zvinhu zvakawanda
asi ramangwana munoona richinanga kupi munofunga here imi kuti hurumende yezimbabwe ingateerera kuratidzira kwamunee muchiita muri kunze kwenyika musiri muzimbabwe
handifungi kuti vanhu tinongo fanira kungotarisira kuratidzira kuripo kunze kwenyika chete zvinhu izvi zvinofanira kuitwa kwese kwese pressure yachona haingofaniri kungobva kubva muvanhu vari kana kuti muzimbabwe chete kana kuti vari kunze chete aiwa asi tese tinofanira kusimuka tese tiratidzire tose nekwete kungoratidzira chete dzimwe nguva kutaurirana nehama dzedu dzirimowo muhurumende kuti vedu weka nhamo iyi ndeyedu tose vana vemapurisa iye zvino school fees dzachona dzekuti dzibhadharwe mapurisa achona anenge asina asi ndo vanenge vachisunga vanhu vana vemasoja vanenge vachiwanawo nhamo iyoyo vakaenda kuzvipatara kusisina mishonga izvi hazvii zvinhu zvokufungidzirayo zvinhu zvatinoziva kuti zvinhu chaizvo chaizvo zviri kutoitika iye zvino pane zvipatara iye zvino zvakatosuspenda kuita maoperation kuna evanhu saka vanhu uye zvino ukaenda kuchipatara unogona kunofa nemhaka yekuti waenda kuchipatara nemhaka yekuti mishonga haiko saka haisi nyaya yekungoratidzira chete asi inyaya yekutauriranawo nevanhu vedu vamwe vachona vanotoshanda muhurumende macho kuti aiwa yave nguva iye zvino yekusatsigira zvinhu zvinenge zvichikukuvadzai
Chris, Dr. Manyika vari parunare.
Okay, thank you so much, Dr. Manyika. Stay on the line. Joining us, we have Joshua Chigwangwa of the Free Zimbabwe Advocacy Group. Welcome to the show.
Thank you so much. Welcome, Zimbabweans and the rest of the world.
Sure. Now, can you tell us, before we go any further, you know, we have heard of a number of, groups in the United Kingdom, groups like Zimbabwe Vigil, Restoration of Peace, and so forth. Your group is not that widely known. Am I right?
You are very right. It's a group which came into existence this year and is born out of really researching into feedback from Zimbabweans. And what we are trying to package together is a responsive need to multiply the activism so that it's directed and focused.
Okay. And we understand you are behind this event where we have the likes of Pastor Mawarire and the rest of the guys coming up.
That's right. I think from a lot of people, it's a new brand of activism which people are still trying to understand. And we are also putting in the line cultural resistance along with this leg of activism.
Mm-hmm. Vachigwangwa, ndoda kungobvunza panyaya yekuti sangano renyu rimwe remasangano akawanda ari kukurudzira shanduko muzimbabwe nekurwirawo utongo hwejekerere. Tichionawo dambudziko rinombotaurwa mumapato ezvematongerwo enyika haanzi kuwandisa kwaari kuita mapato anopikisa. Vamwe vanoona kunga zvinoita kuti pasazove nesimba rakanyanya pakunzwikwa nekutaura apa. Hamuonawo here zvichiitikawo zvakare kumasangano anorwira kodzero iwaya kana kurwira utongo hwejekerere kuti kuramba achiwandawo panzvimbo yekuti munge muchingoumba chinhu chimwe chete muri sangano rimwe chete?
ini matarisira ndinozviita ndekuti iko hatifanira kuti tibate vanhu vanenge vaine pfungwa dzavanadzo kuti vakwanise kuitira zvavanoda kuitira nyika yavo. Saka tilimite vanhu where they should operate. We are killing that spirit yekuti vanhu ngavakwanise kuzviexpressa the way they feel. These organizations will continue coming up just like companies. Some companies are closing, some are growing. Through that activism, people will find themselves kuti havanokwanisa kuva nesimba rekuti vaexpress izvi, havanokwanisa ngepapi. Takazviona pa this flag. That activism came. We are seeing it in many other organizations. So reproduction of activism is an ongoing thing, even the ZANU yakatobva mune mamwe political parties, MDC yakabva mune mamwe structures. It's a natural creative process which keeps making us conscious of our environment.
Okay. Thank you so much, Chris.
Yeah, before we go to our listener, Jonga, I just wanted to ask a quick question, Mr. Chigwangwa. You are talking of, as if it's acceptable to have all these groups. Is there a way of bringing them together and, becoming one?
I think there is a way of bringing them together. But is that what should define contemporary activism?
Okay. Yeah, just keep holding on. We have a listener, Umfundisi Mhlanga. Kunjani ba? Siyaphila ninjani? Kunjani emaphisa?
Hayi, maphisa.
Ungani ucingo lakho lapha sikuzwa kahle. Asazi ukuthi lapho khona i-network injani.
Nareya wenene nedambudziko.
Yeah, hayi siza kuzama njalo baba, ungaza siza kuzama ungama nje udinge lapho kungani kuyabambeka nje inetwork. Meanwhile Jonga, we will go back to
Dr. Manyika.
Yes.
There are some who are saying that what's next in the event that all these demonstrations the ZANU-PF government and President Mugabe listen to your demands and they step down? What's next?
Well, can you allow me to address just for a minute the question that you posed to Mr. Chigwangwa?
Okay.
On the proliferation of opposition movements. Guys, when we became independent in 1980, I remember very well, I was a young man, but I remember very well, the thing that happened in 1980 was that we were all taken in by the powerful speech that Robert Mugabe gave about national reconciliation and all of that. But there was a parallel process that was going on as well. He never hid from the Zimbabwean people his desire to have a one-party state. And in Zimbabwe, we actually have a de facto one-party state. We've had a de facto one-party state for a long time. It's not by law, but just the way that things are done, it's like the one-party state. It monopolizes the resources of the state, and it wants people to have just that one mindset. So part of what is happening in Zimbabwe today, why you see a proliferation of all these movements, is because people are exercising their right to express themselves and to associate the way that our constitution guarantees. So I don't think that we should look at that as a negative. But at the same time, as we continue in this struggle, obviously, people can talk and coalesce around a common objective. It happens in every revolution, in every place where you're trying to bring about change. People will coalesce at the right time. But the idea that we should say to people, well, you don't have a right to think about this. It has been criminalized in our country for a child to actually grow up and say, I want to be president one day. It has been made treasonous for anyone to aspire to that. So Zimbabweans wanting to express exercise that freedom is something that we should actually applaud. Having said that, at some point we can coalesce around a common objective and actually change things. But what
yes,
was your question
but
again?
Dr. Manyika?
Yes.
Yeah, it's fine. Yes, we are talking of the proliferation of these parties and organizations as a good thing, but. Mm-hmm. When you are having a situation like we have in Zimbabwe, where, sometimes you see maybe 40, candidates, vying for one parliamentary seat.
Yes.
Does that not dilute the resolve of the people to coalesce and go against a common enemy?
What I'm saying to you is that at some point, obviously, there should be leadership that directs people towards coalescing around a common objective. That is something that is a given. But you can't actually then say people don't have a right to, freedom of association is actually guaranteed in our constitution. And it's something that we all need to honor and respect. But at the same time, I understand what you're saying. So leadership must be exercised to make sure that desire to exercise the right to freely associate doesn't also override, the practical thing that we should accomplish, which is coming together so that we can go against a common adversary. So I don't think that these things are mutually exclusive propositions. I think that there is a way to actually do that, because it has been done in other places, in other countries. People coalesce around common objectives, even though they belong to different political entities.
Mm. Thank you so much, but I'll still come back for my answer. Chimborabaya nyimuri parunare. Tine muteereri mukoma Bernard vari ku Cameroon ku Botswana uko. Makadi mukoma Bernard? Aiwa, tiri wapenyu, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Tipei pfungwa dzenyu pamusoro pekuratidzira kuri kuitwa nevana veZimbabwe. Zvamunofunga kuti zvingaitwa imi muri kunze kwenyika, mune zvamuri kuita here kuZimbabwe, kuBotswana ikoko, kana kuti kuSouth Africa, kana kuLondon, kana kuAmerica. Tipei pfungwa dzenyu.
Imi pakuratidzira kunoita vanhu kunaka, asi kungoratidza temubvunza mambobvunza kuti muchibvunza muhosi wenyu amunaye mokutiko kosei musingangoiti chinhu chimwe chete. Ini ndongoa nepfungwa yekuti deva vangoita chinhu chimwe chete dani kuti tisaona tichingoanda mwe umwe achinomira egapo, umwemira ogapo, umwemira egapo, umwemira egapo. Handivaso kuti hazvina puresha. Puresha iripapa kuti kana pikapi, kana wakangofungwa kujoinawo gurupu kuti ndafunga kuti zvinoita vamwe, wongoenda wonojoinavo pane vamwe moita makawanda mujiva mose wavo urukano munobviswa pfungwa dzako dzezviri strategic kuti ngatichei takadai takadai dani kuti iwononomira papapo zvodai. Kuzazi kuno kuBotswana isusu vanhu vazhinji havana mapepa zvokuti vanototlawo mapurisa kuti kana kangunosika mukavungana mapurisa anokwanisa kutochinja zvinhu zvongwa zvinongotanga kudzingira vanhu tipei tivonei mapepa chichi vanhu vunoBotswana vanhu vari kunhuvi dzakafanina siya zvokuti kana mukakoronibuya vanhu vazhinji vari mukakorona havana mapepa. Saka kuti varatidzire hazvoonei.
Tinonzwa kumusha mukoma Bernard kuine urongwa hwakafanana newe Transitional Authority, National Transitional Authority, hurumende yemubatanidzwa kana kuti inofanira kubata matomu pamwe chetewo neurongwa huri kuitwa nemapato anopikisa vakaumba NERA. Munoti nemafambiro ari kuitwa zvinhu?
Ava ndokutogonesesa blessing. Ndikazvizvo hangu vanditepfungwa dzakasiyana. Uku ndokugona kuti vanhu vakati vanofanira kuti vungane tiite chinhu chimwe chete. Notokatasa zviri kuitika kuZimbabwe tiri kutambura nevako kuti hatigoni kuita chinhu chimwe chete takabatana. Panapapo ndinenge ndoda kuti denda tichanyi mukuru wechipoka changu yii. Mangwana zvona mwaziva kuti havo mukuru weboka rakewo nechimwe chigurupu chakewo. Mwanenge adati achi mukuru wechimwe negurupu rake wachidauna papo. Asi kune zvakaitwa zvenera zviya zviya. Zviyazviya ndo shata chaiyo zviya ndonhonzi mongo. Zvokuti bendi yangu zvava zvaitona natajamuka izvi ndiyo unodonzi mongo. Asi kuti manje problem ripona natajamuka ndokuti havanohoi vakabatana nevamwe vazvazvo kuti ndangotsvagwa iri NERA. Kana iri NERA zvinda kunoratidzira zvinezvi vanobva nevangobasa vongomumbana kuti ndatioratidzirai Mutu kwa kati java kadaro. Mutu kama kwa kati jamu kwa jamu kama na watu wanaita jamu kwa wani ngwaru wana sumanini. Mutu kanga sasa wane wani ni tuwa mtu kwa 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 pano ku Germany kwa kuna vanhu 2 ku UK kwa kuna vanhu 3 ku America kwa kuna vanhu vangani vangani ku Zimbabwe kwa kuna vanhu vacha jamuka mangwana cha kwa kuna NGC tienda ita CDP vangwana vacho vanotosha vambora ti default maputa poka tudoko vanhu vangu pata na vese mapoka ese tshiti wonto kwa zvati kana kuti gira opposition party tongo zvati kuti gira opposition party tombosa zvekuti toti gira sangira kana toti gira biti kana toti gira mujuruka a kambi wao tangia tungu watu tigia opposition, batu ngo tigia opposition. Kana kuru kukanya kwa opposition, opposition ya kanya. Tuta ambila kutuwa tundami redu waka kanya, katu waka kona, katu waka piro, katu waka tera fesu.
Aiwa, maita basa zvikuru mkoma Bernard, mwara zvakanaka ku Botswana huku.
Aiwa, niyote ndangu.
Ndiso, sore, gaiti mbupa mkana kuna wa chigwangwa, wa chitsanangura, nesho urongwa, we muri kuronga ku UK, waita kuti mukoke, wana wa dzamara nevamwe kubva kumusha.
Zanika kuna kutsanangura, ndesho kuti muchirongwa chedu, takaona kuti ko kine ma Zimbabweans akawanda ari muno mu UK vanhu vari kune mamwe parts of the world takati isusu ngatiite zvatinokwanisa kuitawo pachedu kuno kuti tikwanise kuratidzira chido chekuti nyika yedu isinunguke hongu tinoziva kuti basa rakawanda riri kuitika kuZimbabwe vakawanda vari kuda kuratidzira kuZimbabwe vakawanda vanotya vakawanda vanotarisira kuti ari pane zvido ndiye anozviita saka nekuita kwatiri kuita kunoku tiri kutopa simba kune vanhu vari kuZimbabwe kuti rambai makashinga nokuti post Mugabe era yava kusvika and nokudaro tinofanira kuti tirambe takaita focus nekuti nyika yedu isarambe ichidzokera in the same trough zvinhu zvingagona kuchinja but tinogona kuramba takadzvanyirirwa futi saka ngativhurei maziso edu tive nechinangwa kuti chii chatinofanira kuitika kuti tive vanhu vakasununguka hongu vamwe vanoti ngatiitei just one opposition zvine zvazvinokwanisa kutibetsera asi zvinogona kuve zvakare zvinogona kubatsira kuti zvisafambise zvinhu pamberi nokudaro multi organizational dimension yekuitika zvinhu iri kuita kuti vanhu vakwanise kuona zvinhu from different angles of it and kuya kwenera it's as a result of the efforts from different parts and it's now helping kuti vanhu vave focused mune zvazviri takatarisirana ne zvatiri kuedza kuita kuno ma musicians ndofunga vanga vachishorwa zvakawanda nevanhu kuti vari kuimba nezverudo vari kuimba nezvakati vanhu vari kutambura saka takatiwo isusu ngatibatanei navo vamwe vakati vanhu zvinovanetsa kuti vakwanise kuita zvavanokwanisa kuita vari kumba ikoko saka takana zviri nyore kuti tadi kuti tiuye kuno tivabatsire vauye kuno tiite chisungwa tiri pamwe chete tishumire message to the whole world kuti tiri kuita fight this system from many angles.
Aiwa maita basa ramba yanyu muri parunare Chris tinenge taane mumwe munyarikani vadambudzai gwekwerere ve MDCT makadi va gwekwerere makadi ndofunga nhare yavo inenge iri kuti netsei Chris unogona kumboti tinzwe zvedu kubva kuna Dr. Manyika.
Yes, Jonga. Dr. Manyika,
yes.
Back to our discussion of uniting these groups or, yes, you know, going solo.
Yeah.
So you were talking of, what I was trying to drive at is, when you look at the Zimbabwean kind of democracy, which you seem to, advocate for, the multi-party, which is a good thing, it's a healthy thing. But if you look at the democracy here in the United States, where we have predominantly the Republicans and the Democrats, it kind of, you have a clearer picture. And when you are looking for the right person to lead the country, you don't have to look at 50 leaders or something like that.
Mm-hmm.
What do you think about that?
Let me go back to what I was saying earlier on. I'm not advocating people going solo. What I am saying is that we cannot repress the desire of people to associate differently. But there is a responsibility that we have as Zimbabweans to provide the kind of leadership that will bring people together. Like I was saying, I don't think that these are two mutually exclusive propositions. We have to have, and I think Mr. Chigwangwa, he was talking about NERA, for instance. NERA is itself a product of people from different parties actually coming together and then, working towards a common objective. We must also not, I hear a lot of people saying that the reason why we have lost, the opposition has lost elections before, is because it was divided. Well, in 2013, it's because ZANU-PF rigged. And in 2018,
can I hold you there for a second, yes, Dr. Manyika? Yes, yes. ZANU-PF rigged. But yes, when we look at the figures, yes, especially the members of parliament,
yes,
I'll give you an example of Matabeleland South.
Yes.
There are places where if the opposition was united, they could have easily won, because you find the ZANU-PF winner winning by maybe 200 or 300 votes, and then, yes, the second person losing to the first winner by, say, 600 votes. But
yeah,
if that person had put their votes together with the other one, so there would have been no rigging, so to speak.
Well, I'm actually not disagreeing with you in strangely. Like I said, there's a responsibility that we have to actually lead people so that we can fight against a common enemy. But I still think that even if that had happened, ZANU-PF would have still rigged. I do not underestimate the commitment of ZANU-PF to hold on to power. They had learned a lesson in 2008, and they were going to win the 2013 election by all costs. So what I am saying is actually not disagreeing with you. I think that there is a failure of leadership when we who are in the opposition do not do everything that we can so that we can coalesce around a common objective. We don't have to belong to the same party, but we can actually have a common platform to fight against a common enemy. Mm. So that's very, very important, because I think at the end of the day, if we do not build that kind of political culture where, one, we can honor the desire of people to express themselves and differently and to belong to different associations, then we reproduce the same kind of culture that ZANU-PF has actually propagated in the past 36 years.
Mm.
As to your question concerning the American system, obviously each system grows out of the peculiar circumstances of that system. You're going to hear a lot of people, even today in America, saying that the two-party system disenfranchises them. And so there are a lot of people who actually say that, and that it is unfair, for instance, when it comes to some of these debates, that other parties, like third parties, are actually excluded. So, it's not a perfect system. It's a neater system in some ways. But I do think that these two things are not mutually exclusive propositions. I agree with you. It's a failure of leadership if the opposition doesn't rise up and actually articulate a common objective for people to fight against. Mm-hmm. But that should not deny people the right to associate.
No, that's okay. So let's get. We have another guest, Jonga, that's Dambudzai Gwegwerere, who is an MDCT activist. Good afternoon and welcome to the show.
Thank you very much. Thank you very much.
Yes, like you have been hearing, we've been talking about the activism, especially of Zimbabweans in the diaspora. What has been your experience? You're an activist yourself. What do you think this has achieved or is going to achieve?
Thank you very much. The Zimbabweans in the diaspora are a part of what is going on in Zimbabwe. They are part of Zimbabwe. And I would be talking from the point, starting off with the point from the of looking at things from the MDC as a party. When we talk of activism, the association with political parties, and my experience with that has been that a lot of people do not want to associate with certain political parties for certain reasons, and that's spearheading the struggle as a political party. It's different from the kind of activism which I hear Dr. Manyika talking about, but the whole need for a common purpose and a common platform is what I would say is what is happening now in Zimbabwe, and even recently, if you look at the developments that have taken place. In the past, it has always been very sketchy here and there when you had to demonstrate, like, for example, when we demonstrated at the UN. I have been part of the demonstration there, but as an individual, it would be just one or two of us demonstrating for the cause. But of late, what has happened is, as I would say, the idea of a common purpose and people getting together on a common purpose. The demonstrations that are being held now, where the MDC is taking part, but there is now more. There are now more people. People who are coming in under different, who belong to different ideologies and different, not parties, but different groupings. But we're coming together as Zimbabweans. And that is the very important role that is taking place right now with in the development of the struggle in the diaspora.
Okay, thank you so much. Can you stay on the line? We have a listener here, Victemba Nko. Mokunjani, Baba Nko? I say Apila. Mokunjani, Victoria Falls? Ye, ungaqhubekela phambili usiphe imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje.
Udaba lolo namhlanje lumnandi kakhulu ngoba ayishiyagaphiinazini isamamenti sosogathi magnitude in 1980 suppose Zimbabwe in a situation where they are rebellious group carrying guns, which means they will be wary of than Somalia, because some people have been shooting from the CCI area, others being commanded by Tsvangirai, others being commanded by all these other different political parties. First of all, I want to praise the armament in the respect that Zimbabwe cannot accept guns in the military warfare. Well, coming to the issue of so many political parties, it's not acceptable where you have more than 70 political parties. And ZANU-PF is actually thriving on its belief of being several political parties. Because if they could come together and form one front, it would take only one election to defeat ZANU-PF. And ZANU-PF is very, very happy when there are so many political parties in Zimbabwe. And I wonder again, how easy to register a political party so that maybe I can go for my. We believe the same political party in Zimbabwe issues. Because everyone has his own political party. That is a way you can never, ever, ever guarantee as long as these political parties cannot come together. Then what causes all this confusion in democracy in Zimbabwe? It's because as Africans, we don't believe that Sulemana Elagela Puma Elinga Rajul. So, political activist in Zimbabwe. Na engafana awula elinye ongazena laphana because zisisiti ezisho amazwe ngahlala ngisenzesakhuzekilwanamuntu ngoba na ungamkhupha wena kwekabakele indaba yesomali and you see after all these dictators are there and he's always failed look at Libya. After Muammar Gaddafi, look at the Somalia after Sia Dibari. Look at the DRC after Mobutu Sese Seko. Look at all these countries where the dictators have been so long. After they were born, abazange ibe labantu abangahlanganisa abantu. So you can say that to me. I'm happy to go.
Hayi, kuyezwakala, sibongile kakhulu baba Nkomo. Hayi, kuzwakele, sibongile kakhulu baba Nkomo. Ubelela ngelihle. Hayi, sikufisela inhlanhla, siza join iparty yakho. sibongile.
Yazi ngikhona ivoice from Ramstein.
Oh, okay. Hayi, sibongile kakhulu. Yeah, Chunga, you know, there's this
two...
Yeah, sibongile. Baba. Hayi, sibongile kakhulu. Chunga, you know, there's this talk that if you put three Zimbabweans in a room...
Mm-hmm.
By the end of the day, there will be four political parties.
So the fourth one will be like a grand coalition.
It's some kind
of... Oh, that's exciting, though. But I think the good thing is that all the political parties, all the civic organizations and groups are fighting one common cause, that of peace and... utongo wejekerere muZimbabwe. Vachigwangwa regai ndidzoke kwamuri ndichiti tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pari nhasi. Munofunga here imi kuti simba rose ramuri kuisa irori pakuti pasi rose rinzwe matambudziko eZimbabwe rine pundutso yaringauritsa kuZimbabwe? Munofunga here kuti hurumende yeZimbabwe ingatandanzwa kuchema kwenyu ichitorai mukana?
I think all the efforts we are doing actually going to pay off eventually. I'll take you back to 1979. The late Tongo Gara, he was interviewed in the bush, and one of the things he mentioned, which were critical, was that we are grateful of all the people all over the world. Varukutumira my jeans. Varukutumira £1. Varukutumira my t-shirts. Kuti my comrades akwanise kudi kufambisa hondo pamberi. It's a culmination of all the efforts which were going, which made Zimbabwe get to where it was. And nokudaro, the climate has changed. in the sense that people are not free. The people we entrusted with the power are short-sighted, to say the least. They think of their stomach and the stomach of their own children. We are letting people with a revolutionary attitude, which made us wage a struggle. People who have got a vision to say, 100 years from now, how do I want my country to be? We have people who will say, 2 years from now, I want to get a mansion with 50 houses. With 50 rooms. Because of lack of focus, lack of passion, the quality of education we are receiving maybe is limiting the scope of our vision. Mm. But if we are as educated as we are graduating every year, the level of what we are projecting in terms of vision must be beyond what is happening in Zimbabwe.
Thank you so much. Maita basa ramba nyimuri parunare. Chris taita mwe mutereri. Va makoni Simba. Tingati Simba makoni. Variku South Africa. Magadi va makoni.
Ndiri right
ndava Simba makoni ava. Ndo vebato irere zvematongerwe enyika kana kuti ava vamwe vasimba makoni.
Wadiki wacho,
saka vari kungopinda unere ripo kare kairi revakuru vacho.
Ya, orodotira, mperu pambana baba wawo.
Aiwa, maita zvakanaka vamakoni. Nyaya iripo ndiyo yekuti vanhu vari kunze kwenyika tiri kuona muri kuita zvakawanda. Zvisiri zvokungobatsira Zimbabwe chete nemari, sezvo tachiona kuti mazuva apera upfumi hwenyika hwanga hwakabatwa. Kana nanhasi uchakabatwa nemari inobva kunze kwenyika, kunyange hazvo takamhunza kuti yange yambotidzikirei mazuva apera. Asi muri kuitawo zvakare zvakawanda zvekuratidza pasi rose kuti aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Pindai muchirongwa.
Izvo ndinotenda mwajonga. Ndoda kutsigira baba pana baba wataura zvanifadha zvisingaita wataura vari vabhoti vanavo. Zvitaraunda hakuri kanganwa. Wataura iwo panyaya yemabato ari kuwanda.
Koma Bernard.
Ya, wataura nenyaya yemabato ari kuwanda muZimbabwe. Inini semaonero angu handishore handina problem we 140 or so in Zimbabwe. But let's not forget where we stand right now. That the enemy that you are fighting is ZANU-PF. And ZANU-PF, it has a bag of tricks. So, through my views, pakaita mapati akawanda, zvinopa division kuwana. Kuti anenge kuti hainini ndiri kwanhingi uyu achiri ndiri kwanhingi achindiri kwanhingi. Whereas right now to win the enemy, we need to put our heads together. No matter wabuda kwamurehwa, wabuda kwasoko, wabuda kwani, if we can fight ZANU-PF tiri pamwe chete sechinhu one. Okay, fine, kana pakaita mafight ma opposition 2-3 ari strong. Haikonangoti munhu anongofuma chete ari kuda kungoita mbiri ototi ino ndakuita pati. That's not what we want right now.
Asika.
We need some people who are standing pamwe chete.
Mukoma.
Temuri, if they go to Zimbabwe on Hatika, let's work together.
Mukoma Simba, hanzi nevamwe ka kuti muzo upinda muchitoro muchitenga rekodhi yenonzi Damba Refu. Panenge paine masinguru akati wandei anenge ari pa LP ipapo. Ndozviri kungoitika. Dzimwe nguva yesarudzo vachabatana voumba Damba Refu rimwe chete.
Which will bring confusion to the voters, no voters. At the last stage, shout out to my elections, like you said, no batana. It was no about confusion, kune wanhu vano vota. Remember, this is what, it's not the only young generation which is going to vote. Kinembuya, that build were from the way to go. I think tika batana tinokunda. Right now, it's just a barking dog without a bite, ZANU-PF. Mm. But if we don't look deep into it, we will definitely lose again. Because in a Chisos Jagawanda, in the Adiagun, you remember Papa Sangazana percentage? No, MDC Baga, we never got the Nosiga in March, 100% hour. izvozvo zvinonakidzira kuti patanana patanana kwemapati izvozvo
ndizvozvo.
Yeah.
Aiwa maita basa mukoma Simba Makoni hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira vatiinawo vari kunzwawo zvamuri kutaura.
Aiwa ndatenda vangu madzinganondiitenderawo kupinda muchirongwa.
Aiwa maita basa, rambai muchifona chirongwa ndechenyu vari kudiaspora nevari kuzimbabwe zvakare, tinoti pindai muchirongwa. Chris.
Yes, okay. Jonga. Let's go back to Dr. Manyika. Dr. Manyika, in the past couple of weeks, you know, there was this Mawarire factor where we saw demonstrations all across the world. It seems like it's now quiet. What's your thought on that?
No, I actually don't think that, you know what, we are not going to remove ZANU-PF through demonstrations alone. And there are some things that have to be done, which are not necessarily demonstrations. There are meetings with people of influence, you know, persuading those who might actually prop up the Zimbabwean government, for instance, by acceding to their request for money and so on, which we know is going to be utilized to try to resist the will of the people. So, you know, I think each and every one of us has to play their part wherever they are to actually advance the cause of bringing about political change. And it's not just demonstration. And I think that one of the things that is also dangerous for us as a country is when we keep on focusing on one person or one thing and we say, okay, well, now this is the thing that is going to bring about change. And then when we can't sustain it, we get so disappointed. This is a long-term struggle, which requires strategizing and action on so many fronts that we cannot afford to be disheartened because it seems like demonstrations have quieted down.
Yes, but would you say that, fine, you are saying we shouldn't be, you know, uplifting one individual when everyone should be taking part. But the question is, would you say that you know, the absence of Ivan Mawarire, Pastor Ivan Mawarire from Zimbabwe has led to this dying down of the demonstrations?
Well, you know, that could be the case, but then that would be an indictment of us as Zimbabweans as followers. Because, look, if somebody rises up and inspires you to do something, that's good. But if you are not transformed by the thing that inspires you so that you yourself can actually be taking action on your own front, even without that other person, then you know what? We're never going to see a new Zimbabwe. You know, this is not about any individual. This is about all of us becoming so committed to bringing about change that we will act in our own environment. You know that I have said, for instance, that it's important for us to persuade our family members who are in the security services that it is illegal, it is actually legal to obey an illegal order. And each and every one of us has to actually be doing that in our own home. That's not a demonstration, but that's something that actually advances the cause. If you can convince someone, a member of your family who is in the security services, not to obey illegal orders, that's advancing the cause, just like participating in a demonstration. So I really don't, I think that for the focus on a demonstration does not do us any good as a people.
Mm-hmm. Thank you so much, Dr. Manyika. Vagwekweri, munokuluma here?
Yeah, kakuru.
Mborova itinzwe nerurimi rwendevele kuti izvi zvamungataurira vana vezimbabwe pamusoro pezviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kuratidzira ikoku mapetition kuna ana World Bank nekumwe kwakadaro.
Into engaitsho lapa yekuti abantu abasekhaya abamele navo bakuzwisise khonoko kuti nyanyake ngizwe nje nxa abantu bekhuluma lapha bathi khona hayi lina litsho njalo ngoba ikude ngale lina zani phansi lapha sizoyenza into lizokulwa lathi ekhaya besitsho ukuthi abantu babuyele ekhaya. Ye, into elungileyo, into enhle kakhulu ukuthi sikhangele into ngaleyo ndlela. Kodwa iqiniso yileli, wonke umuntu lapha akhona kumele enze into ayethayo layo ukwenzela ukuthi khona sikhiphe lelo lilo uhulumeni lowo khona omubi lo. Njengoba sitsho nje ama-demonstration
ukujengisela lokho okwaqalwa angeke ngitho kwaqalwa okwaba lodumo ngezinsuku ezidlulele ekhaya umawarizi enguye olebizwe eliphambili kulezo zinto ezenzakalayo. Into enkulu nansi kumele siyibambe lapha. Umawarizi akasuye umuntu okumele sithi khona nguye esizamlandela, hhayi. Into enkulu efanele ibizwa nje sisuswe ngabantu ukuthi khona kanti vele uthini futhi ngenzeni mina nxa engekho, hhayi sikho ukuthi sokuphelile ukutshengisela. Kutshengisela ngendlela eziningi njengoba nje umanyika lapho ukuthi khona hhayi ziningi into zokwenza. Ukwaluka ukuthi nansi isitoro sapha esilomlokhu zeke esilo muntu oyenza into ezingalunganga angitsho asiyekeni ukuthenga khona phansi anti le yi-demonstration. Awungeke ube ulokhu uhambe usuyamnika imali kodwa ube usukhala uthi hhayi nanko ubaba ulokhu zeni kumbhoko kanti ubehlale ehoteleni kunesitolo ngapha oshopping kodwa uyathenga ngapha ubusubuyela ngapha usukhala futhi uthi hhayi umuntu lo uyasilimaza ngapha. Ziningi izinto okumele zenziwe ngabantu ezitshengiselayo ukuhala kwabantu kudemonstrata ngenye nje indlela eyodwa ukungena esitaladini ukuhlala endlini uyekele ukuya emsebenzini umuntu uye emsebenzini 5 years engahodi kodwa lokhu ehamba akuniki siphela sisiqala ukukhala ukuthi hhayi uhulumeni kalunganga uyaphi wena vele umuntu uyavuma ukuthi abhadale imali ekhombini ekugadi ikhombi esuke ekuseni isenza imali ephansi isiphenduke emini isike isikhwelile umuntu avuma ukubhadala hhayi awunike ukhale lapho uthi khona hhayi hhayi kulo muntu osicindezelayo yiko osicindezela thina. Into enkulu nje ukuthi khona umuntu wonke kumele akhangele into angayenza yena lapha khona nokuthi
kodwa ngikubambe kancane mnumzana Gwegwerere lapha nxa sikhangela lapho okukhulumayo ungani ngokungenziwa ngabantu abasekhaya asithi thina singapha kudiaspora lina lani lingapha kudiaspora likuhambisa njani njalo libona ungani kuphathisani ngoba sike sabona lapha emanyuzipepheni bekhuluma bona bezani ukuthi ha laba bafuna ukutshengisela eNew York akula lutho luzatshintsha.
Hayi, into ziyatshintsha phela. Hhayi, lapho kutshintsha khona izinto. Kade anti wathi elokuzini endizamshinini umongameli wathi waqala ngokusithethisa. Wathi waqala ngokusithethisa thina ngapha ngoba wayi wezwa. Into enkulu lapha yimkhona. Kumele sikhangele ukuthi nxa sisenza lokhu kwenzakalani, nxa kusenza lokhu kwenzakalani. Ngapha ngaphandle kwethu nje ukutshengisela, nxa sitshengisela, awutshengiseli nje ukuthi khona ubonakale ngubani bani. Bakhona baningi abantu abanezikhundla eziphezulu njengoba bengitsho i-IMF yibo abanikeza ugaba imali yibo abafuna ukunikeza ugaba imali nxa singatshengisela besibone njengokwenzakale maviki amabili ekudlule batshengisele abantu
kuyezwakala ungabamba nje
kancane kubathe imuromo taita mutereri ari kuBotswana mukoma semu vangoti dimu nguva dzapera mukoma semu Ndebele neshona
ya zwana matende lapho angazi nje abantu singatshona lokho esikhuluma ama-views angu-million into efunakala eZimbabwe lapha yikuthi kube two teams ezizagwesa enyigwese ngale enyigwese ngale edliweyo idliwe loku kuthi kube namathimu angu-100 kumbe 100 iZimbabwe is a very small country okuthi vele shuwa ama-politician lawa I don't know ukuthi why are they going about settling tamaze one ndawo benze one thing sibe le muntu oyi-one esikwazi ukuthi sifuna ukuthi versus ZANU-PF hhayi lokho ukuthi sibe lokho sisiba lama-discussion ama-suggestions ini konke lokho kakube la mathimu amabili iZANU-PF versus another team le ezabe iyiyoaoma
sim nguwa dziye dzabva dzango jikana zvakadaro tinotenda zvikuru Chris
yebo hayi sibongile
manje like this we don't know
okay hayi sibongile kakhulu siza kuthinta kusasa that's it for tonight. We'd like to thank our guests Dr. Noah Manyika, Mr. Joshua Chikwangwa and Dambudzai Kwekwerere. That's it for tonight. My name is Chris Gande. Good night.
Tinotendawo zvakare vateereri vose vanga vachikwanisa kupinda muchirongwa nevakundikana kupinda muchirongwa. Chirongwa ndechenyu, nguva iripo, svondo rinouya. Ndini Jonga Kandemiri, nichitimurare zvakanaka.